Nguva yese yanga iri shoma, even pakupera kwayo tingoona vanhu vanga vane chido vachiri mumakiyi zvikuru vaya vanonzi maalliance. Vanhu vanga vachida kuti dai zvapiwa nguva yakareba kuti vakwanise kupera kurejistwa vese.
Ndeapi matambudziko ari kusangana nevanhu amuri kunzwa?
Pane malong queues, processing yacho was very slow. Kwoita madays acho instead of 30 days funding registration centers anga ane 3 to 4 days. Saka vanhu vaenda vowanikwa vanhu vatopedza vasimuka vaenda kune imwe senta. Saka nguva yacho yakapiwa for this process was not adequate. Vanhu vanga vachida nguva yakareba. Infinity yanga ichikurudzira chaizvo ichipa kuti zviite nyore, asi kuzoenda reality practical process yaibva yaita so long, asi kuvheki ichinge yakahope kuvanhu kuti zvichangochikurumidzirwa, asi vaizorejesa vacho kuregistra general's office vanga pamacenters ndo vabva vanonoka kuprocesa vanhu.
Asi zvingaita here kuti nguva iyi iwedzerwe kana kuti zvatokona n'anga murapwa achida, tichitarisa kuti zuva resarudzo racho rinenge rakusvika padhuze, pane chingaitwa?
Tinokurudzira kuti sezvo iri continuous process yekuregista, vanhu vange vachitoenda kumadistrict kwacho kuti vandonoregista. Chimwe chatakatarisira ndechekuti ZEC yacho, Zimbabwe Electoral Commission, ichiita audit yatinoti voters roll audit kuti vachiona kuti zvakanyoreswa nemafigures atinopiwa zvinonyatsoenderana here, uyezve pane mazita anenge achida kugadziriswa here, mastellings, maerrors nemajuplicate votes zvakangodaro. Yatinongoti audit kuti ZEC sezvo iriyo nemasupervisory powers dai achiita audit yeprocess yacho.